idano rakanaka nekuti tinoziva tose kuti Zimbabwe yakaita constitution idzva muna 2018 asi dambudziko ratinaro nekugaro chema kwatinoita sevana veZimbabwe ndezvekuti mitemo inoshandiswa nhasi muZimbabwe haienderani nebumbiro romutemo riripo. Saka chinhu chakanaka kuti hurumende kana kuti cabinet inenge yava kukurumidza kufambisa nyaya yekuti mitemo ienderane nebumbiro remutemo. Chinova chinhu chakatononoka zvakanyanya.
Munoona zvichiitwa neukasika here sematarisiro ari kuita vana veZimbabwe? Tichiona kuti bumbiro remutemo rakaumbwa muna 2013 asi taamuna 2019, makore matanhatu pasina changa chaitwa.
Kunonoka ndo kuripo, ndo ranga riri dambudziko ratatagara tichichema chema naro. Tomboti sezvo vachinge vaakutaura nezvazvo, tombotarisira kuti pada vaakuda kufambisa basa iri, hakusiri kuda kungotaura chete kana kuti kuda kungofadza vana veZimbabwe. Tichitarisa in particular iyoyi Citizenship of Zimbabwe Act yanga iripo, yanga isingachapindirani nebumbiro remutemo idzva sekutaura kwataita, asi chirongwa chavapo chache kuti Zimbabwe Citizenship Bill irori riwandudzwe kuti igozova Zimbabwe Citizenship Act. Pagowe nekubvumirwa kana kutenderwa kwezvizvarwa zveZimbabwe zvapararira nyika yose kuti zviwe neinonzi dual citizenship kana kuti zviwe neright yekuva zvizvarwa zvenyika mbiri, ingava kwavanogara kunze ikoko, kudai imi muri kuAmerica ikoko munogona kuve zvizvarwa zveAmerica, pamwe chete zvemuramba muine marights enyu ekuva chizvarwa cheZimbabwe. Saka irori idanho rakanaka.
Tinonzwa kunga mutemo uyu unenge uchizobvumidza vana veZimbabwe vakazvarirwa muZimbabwe chete kuti vange vaine dual citizenship kana kuti vange vaine mapassport enyika mbiri, asi vaberekwa nemwana iyewe muZimbabwe kana kuti vauya kunonyoresa kuti vange vari zvizvarwa zveZimbabwe vachida kugara muZimbabwe vanenge vasingabvumidzwe kunge vaine dual citizenship. Munoonawo sei ipapo?
Pari zvino ndizvozvo, asi chandoona ndechekuti pakaitwa danho iro rekutanga kuti macitizens by birth wava neright, maonero angu pachava nemacourt cases akawanda kana kuti mobilization kana kuti advocacy yakanyanya kuti even vana vezvizvarwa zveZimbabwe vakazvarwa kunze wakwanise kuwanawo same right iyoyi. Nekuti kutaura kwatiri kuita ndekekuti vana veZimbabwe kubva muna 2000 vanga vachienda kunze, zvichireva kuti kwavanga vari ikoko vanga vatova nemhuri dzavo, vanga vatova nevana vavo. Hazvizoweizvo nechimiro chakanaka kana kureva zvakanaka kuti ini semubereki ndonzi ndaane citizenship yeZimbabwe asi mwana wangu akazvarirwa kuUK kana kungava kuFrance kana kuSouth Africa haana masame rights wavo. Saka tichaona sokuti pachava nemacases akawanda zvikuru sei kuconstitutional court anenge achichallenja kuti even by descent wawanewo dual citizenship iyoyo, nekuti hazvina zvazvinozonyanyisoreva kuti isu sevabereki tisitoga tinozowana marights wavo vana vedu vasina marights wavo. Saka pachaita nyaya dzakawanda dzichasvitswa kumatare. Sokuona kwangu zvichazoita sokuti pamberi ipapo even newe descent vanenge vakazozvarirwa kunze nemaZimbabwe ndivachakwanisa kuzowanawo mukana iwo.